Hello, Zimbabwe, and welcome to Live Talk Women's Roundtable. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, and I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And today on Live Talk Women's Roundtable, we're discussing about some of the challenges and solutions for female street vendors as the country's economy continues to decline. Some vendors from Bare Musika who lost goods in a fire that broke out last October say they are concerned that they may not be able to get stalls at the new market, which is currently under construction, alleging that the government has been adding names of people that were not previously part of those with stalls at the market. Studio 7 was not able to get government's view on the issue at the time of going to press. But let's hear one of the former traders at the Mbare Musika, Mrs. Gladys Gumbos, as she shares her view.
As you can see, we go to Akwamuso. We try to see what the Japanese call for an affecting experience. We need to wear a mask. The Maoni Rachu, which is a patati, Papa Gatina Girat, not at Madame Pussy. What's the chance of the Gambo Snakira that you wear to Bush and the space? As you know, to Java or more advanced, Mamaki, why it was saying, I knew you were saying Saka is also to wait or to come to the chain. As a shungur is a quedu, Kuripo, Pakut, Kanaka, everything is here. One Amunaga, Garakumbasana, Kanacha, Sangana Nacho, Giano Tanga, one of the things. This is also not what is a move. It's to Iroedu, Nebuchema Quedu, is to an open thing. As Nebu Tibaga could have said, and also Sagan here say. It's to Iroedu, put it in Boana, put it in the
Vangavara Mai Gladys Gumbo, Vanova Ivo Mumwe, Aimbo Tengesa Kumbare Musika, Vashitaura Nes Studio 7, Varimu Harare. Let's now take a look at international news. Congressional Democratic leader warned President Donald Trump this week that they will use upcoming government funding talks as leverage to fight the administration's changes at the U.S. government agencies such as the U.S. Agency for International Development, the nation's lead provider of humanitarian aid overseas. VOA's congressional correspondent Catherine Gibson has more.
From protecting Amazon rainforests to caring for Myanmar refugees and housing Ukrainians fleeing the war against Russia, the absence of U.S. assistance is being felt around the world. Democratic lawmakers protested outside the now closed headquarters of the lead U.S. aid agency and outside the U.S. Capitol.
We will fight their violations of separation of powers. We will fight their violations of our Constitution of the United States of America. We will not shut up. We will stand up. We will speak up. We will rise up.
Earlier this week, the U.S. Agency for International Development, or USAID, was moved under the control of Secretary of State Marco Rubio, and almost all its employees put on leave, following an executive order from President Donald Trump freezing U.S. foreign assistance pending review.
Now we're seeing the most powerful man in the world, Donald J. Trump, and we're seeing the richest man in the world, Elon Musk, now take money and food from the poorest woman and the poorest man on earth.
Congressional Republicans say Trump is exercising broad presidential authority to reevaluate government agencies. Trump is accomplishing this through Elon Musk, a multi-billionaire whom he put in charge of the Department of Government Efficiency, or DOGE, whose aim is to reduce federal spending.
I don't think they're closing an agency, but I do think they have the right to review funding and how those decisions are made and what priorities are being funded. I think that's probably true of any administration when they come in. There are lots of programs authorized and funded through that agency, some of which I think are operating in the way in which they were intended, some which aren't.
One analyst told VOA the situation is unprecedented in the United States.
And arguably, it's a real violation of separation of powers for the executive branch to try to shut down agencies completely that Congress has brought into existence and that Congress endows and appropriates funds for, even if the executive branch has quite a lot of discretion with regard to how to operationalize those funds and how the agency is going to function.
Senate Minority Leader Chuck Schumer said Tuesday he's supportive of efforts to eliminate fraud and abuse, but criticized the speed and secrecy of the process.
Whatever DOGE is doing, it's not democracy. We know what democracy's like. It's out in the open. It's not secret.
Democrats have pledged to stall votes on Trump's cabinet nominees and leverage their votes on a new government spending bill to protest the changes at USAID. Catherine Gibson, VOA News, Washington.
Please stay tuned as we take a short break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, so join us on VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And joining us to discuss the issue, we are joined by Mrs. Charity Mandishona of the Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association, ZICHIA, based in Harare, and Mrs. Memory Gwangwara of the Zimbabwe a bureau based in Harare as well. Welcome to the program, ladies.
Hello. Thank you. Welcome.
Mai Mandishona, Murunoshanda Nemazmai, Vanotenge Samumi Gwagwa. Mugati Zunu, Saka Mira Sei Parijino.
Mazita, Maniraka Naka Munye, Zimbabwe, Munye. Tinofara kuti matikoka pastudio 7 manirano kuti tizokurukura nemi kuti tichikurudzaiwo madambudziko ari kusangana nemadzimai edu. Zvino kuti Zimbabwe iye zvino the economy is in the informal. Chekutanga ndisati ndataura hangu matambudziko The positive is that I applaud Madimani in Zimbabwe. They are actually contributing to the GDP of the country.
Ndipo amai vanga vari kutendesa parodi madomasi avo mwana vakaradzika mukadibox saka pakauya mapurisa ivo vakamhanya vakatiza ndibva vasiya iyanga ine tractor yakati ndoda kuzvitsika zvinhu zvavo akabva anokwira chane kadibox ranga rine mwana saka inyero idambudziko guru taedza zvine pese patinogona kuindenja The authorities, the Ministry of Women Affairs, Small and Medium Enterprise Development, tired and the people who are going to be able to do this, to be able to do this, to be able to do this, to be to your working group. Looking into my challenges in my demand, put it to interface. Yes, you know, food in my aid, to not only the work at my makeshift at my December. Tumotsa tinodambudziko zvezvirimba remusika yakatsva kwaishanda vamadzimai akawandisa ndovanga variko vamwe vakatorera mhuri vakatoburita magraduate nematebles iwoyo kumbari asiye zvine akatsva asi vanoda kurarama vari kushandira mumugwagwa saka matambudziko acho ndepekushandira pakanaka isu hatirambe kuti tindozivi kana tiite public private partnership Vetika ground, chichi tovaka, chino chichi chino chambiri kukumbira ndicho kuti, madzimai ngavauye vajoine maassociation, tine zvichiya muHarare, tine inonzi zvifeti muHarare, tine maorganization akawanda ari kumirira vanhu, asi tiri fragmented, ende mari vanhu vakajoina tikaita maassociation, vanhu vakauya kumaassociation, tizirodi rinonatonzwika. Tinoshanda pamwe chete kuti kana tikati nhasi ngatinosangana neportfolio committee on SME tonotaura with one voice saka ndodambudziko madzimai ari kutambudzika izvezvi mvura iri kunaya havana pekutengesera vari kunaiwa vari parodhi kana kuchipisa vari kupiswa vari parodhi kukaita mhepo vari kuvhuvhutirwa nemhepo iyo vari parodhi pachena pasina kana shedhi Saka takaindenza izvi nyayeroo iye zvino kune musika wakavakwa kuepuro kune mamodherosi zvavo avako mari ndeiri kushayikwa asi zviri kuedzwa asi hazvisi kusvika because now the economy is in the informal ende varume vaindiwe kumabasa vapinda muinformal vakutorerawo madzimaichi mabasa ndorine dambudziko futi Ndekuti paya patinoti ndopataitengesera vana baba vakuya nemotikari vakatoisa mavegetable imomo vakaisa kana hembe imomo zvese vachingotengesera mapurisa akuya nongovhara bhuti wedhiraivha woenda ini ndichamhanya nechisabva changu tindotiza ndenechihambisa pasi ndasunga ndatoo kuchaji ofisi ndakubhadhara faindi wapedza kubhadhara faindi chinhu zvacho futi haugone kuzvipiwa
tinotenda mai Mandishona mombobata makadaro timbotora imwe guest yedu. We also have Mrs. Memory Gwangwara. Mrs. Gwangwara, what are you seeing on the ground? We know that you also work with rural women under your organization. What's the situation regarding female vendors, especially in the rural areas?
Tinotenda nemukana uno usiya panhepamhepo. Madzimai ari mumaruwa mazhinji anga achisangana nedambudziko rekushaya zvokudya zvakakwana zvichienderana nekushinja kuri kuita maka mvura haita nai sezvayaita uyezve mhirishonga yanga yava kunyanya mudzimba nekuti chokudya panenge pasina pamba vana chaivo vechidiki vanga vava kurodzwa vamwe vachitotiza padzimba vachienda kunoita misha yavo vari vana vadiki senzira yekutsvaga kurarama tichakaonawo zvakakodzera kuti tiite ma
Hello, I think we've lost Mrs. Gwangwara, but tozokera kuna mai Mandishona. Mai Mandishona, muri kushandawo here nemadzimai vekumaruwa vanoita zvekutengesa mumigwagwa? Zvii zvamuri kuona sesangano rezichiya?
Sehongu tinoshanda nemadzimai vekumaruwa, isusu organization yedu iri both urban, plain urban and rural. Saka madzimai ekumaruwa anewo madambudziko ari kusangana nawo. Dambudziko hombe ekumaruwa nderekuti vazhinji vacho ndo vari kurima mavegetables avanofanira kuunza kuno kumbari. Saka pane yatinotiwo makoronera third party anoenda kwavari ovatorera maproducts avo anongosvo madema senyaya anai mabhokisi esai tikukupai $20 iva havachagona kuchaja vega mari yavo ike ndizvo very good example yekubhinga tine madzimai ari kubhinga anoruka mabhinga basiri saka kudhara iye zvino kutakazoona kuti ministry yakazoitao craft center zvaanani kwabhuti control but madzimai akanga achitorerwa zvinhu zvavo nemakoronero evamatendi pati nemari shomashoma isingambokwani kuti vakwanise kurichenawo mari yavo yavanenge vashandisa kuita product kuti munhu anonenge achitengesa arima madomasi ake arima mavegetables ake akuuya nawo kuti azodhirivhara kumaket abva nawo kudomboshawo abva nawo kwamutoko akusvika akuona munhu anomuti mabhegi enyu saichindi pa iye ndiye anozosara akutengesa manje nemari iri pamusoro asi uye auya nazvo atengerwa atorerwa nemari shoma haana kana uvhoisi yekuti yanongosvika achingochaja yaanenge achida ezva apama ivavo saka imwe dambudziko ravari kusangana naro madzimai ekumaruzevhi vozoita futi rimwe dambudziko ravari kusangana naro ndevemvura yekuti vadiridze zvavanenge vachirima nenyaya yeclimate change ithink inyaya yatekuwadza kunyanya nyanya madzimai ekumaruwa nekuti vairarama nekurima mavegetables maketi nemarket gardening but iye zvino nenyaya yeclimate change mvura iri kuita shoma saka kuzvibhorani haichakwana mvura kuti vachikudiridza kugardeni vagoti kushandisa mumba saka idambudziko guru rekuti rikusangana nemadzimai edu ekumaruwa nekuedzawo kuti toita sei kwozoita futi dambudziko rimwe ravari kusangana naro ndevetransport kwavanenge vakwanisa ini vari kuwana hondo sekunoitwa zvemabhanana kuti vachiunza mabhanana avo kuno kuharare kune maketi kana kufunana hwange bulawaii kunoda transport saka transport acho atina saka isu tiri kuedza zvekuti madzimai dai vaita macooperative vokwanisa kutenga rori ravo kacho zvavo ufunga tine madzimai ekubig four zvatakaudza kuti dai madaro vakange vatoita vachiti vaakuhaya havasati vakwanisa kutenga zvavo asi vari kuhaya rori ravo rouya rohodha mavegetable chivo zvinogovana ikoko aiwa karibha zvimwe chete izvozvo vari
Thank you so much, Mrs. Mandishona. Please stay on the line. I think we have Mrs. Gwangwara back. You can go ahead, Mrs. Gwangwara. You were just taking us through what you are seeing in the rural areas when it comes to female vendors and what your organization is doing to help those that are vending in the rural areas. Please go ahead.
And you know, Tina, I'm going to tell you that 5 takavhura mamukujombe kwamtoko kuganda ya kwa seke niku kwamtare madzimai iwayo pari zvinava kwanisa kurima achitengesa zvinhu zvinenge yakudiwa munharaunda dziri pedyo nekuti ari kuita zvidambudziko rechekufambisa zvakaina zvavanenge vakwanisa kubatanidza semacooperative kuiga kumadhorobha tiziye zvekumutsisa hombe yakaita sembare vari kusangana nedambudziko remamidhomi
ekuti
mari yavanowana vanopedzisera vava kurimira mune munhu
Batai makadaro mai Gwangwara. Please hold on, we have a caller who's also a vendor. Makadi pa narapo. Hello.
Hello.
Tukukunzwa itaura yenyu. Tunoona kuti mimi munoita mabasa ekutengesa. Titsanangurewo kuti muri kupi uye zvakamira sei.
Okay, ini ndi Leta Florence kana pasi. Ndinotengesera ndiri kufaroi ndiri muzvenda. Saka ndabudziko zhinji ratiri kusangana naro ndevekuti patinotengesera senindo pandinotengesera pakanyanya vanhurume. Saka vanhurume vazhinji language yavanotaura inenge isingaite zvokuti inini handitarisire kunge ndichitaurirwa language yakadaro. Uyezve tinosangana nekutorerwa kwedu kwezvinhu. Pamuri kutengesera pabvumirwe muno mukaroi mawokingesina hatina pekutengesera papakwani hatitori na kana pekutengesera tinongoto pandinge ndangoona kuti pane maketi ndongoenda ipapo ndokezou matomasangu ndokezooma zvezi hangu nda kutanga kutengesera ipapo todzoka ndotanga kuharaswa nekanseo nepolisi
dai kanzuruye imomo nemapurisa vakateerera pari zvino maitii kwavari vekukaro iku dai mapurisa nekanzuro vakateerera maivaudza kuti chii imi semwanoita zvekutengesa zvii zviri pamwoyo penyu zvamungada kuti zvigadziriswe
taivaudzi inini chishuviro changu semunhu anotungamira mavhendas ndechekuti ngavatisiye tichitengesera munzvimbo dzatakasarudza nekuti ndo nzvimbo dzine maketi kwete kutengesa kusango ngavambotisiye iko zvino striktes of muno muZimbabwe ama informal traders saka ivo vakati harasa ndoenda ndotengesera kupi ndokuti pandinge ndasarudzira ipapo ndopandaona kuti pane maketi pandokwanisa kuraramamuri nekuti vazhinji vasinhu vamwe mawidhos saka ngavatisiye tichitengesera panzvimbo dzatotengesera kana kuri kuti tinobhadhara maresi avo vanotaura tinokwanisa kubhadhara ndiri panzvimbo yandotengesera ndakazvitarudzira ndenge
mari dzavari kudaidzira panzvimbo dzamuri kutengesera dzakamira sei uyezve munhu kana uchienda unotengesa unenge uchifanira kunge uine magwaro api savhenda
mari dzavano kunokaroi tinobhadhara ijona padei sotirwa risiti tinopirwa risiti dola pedei
imi masi pazuva muri kuitawo mari yakamira sei semavhenda
dzimwe dzenguva mari yatotengesa iri pa$10 pazuva $10 pazuva
aiwamamiri
akaita nyiri
okay
nemamiri akaita nyiri dzimwe dzenguva unotoenda kutausika kana bari
aiwa tinotenda chaizvo sisi Florence chitipaiwo mazwi enyu ekupedzisira
mazwi angu ndeekupedzisira ndekuti kune vari kuteerera vatungamiriri vedu nyango maimpomao kunyango vachingamiro venyika chichemo chedu ndechekuti ngavatisiyewo tichitengesa uyezve kana vachikwanisawo kutipo mari dzekuti tivandidzewo mabhizinesi edu wotiita kana dziri dzekuti dzinokwanisa kuwadzireka pesete dzikashomadadi tatokwanisawo kuzodzokera tichikwanisa kuraramisa mhuri dzichoendawo kuchikoro nemashoko ako kazhinji.
Imi munotengesa chii?
Inini ndotengesa mafruit and veggies.
Aiwa, tinotenda chaizvo sisi Florence, muve nezuva rakanaka. Thank you so much. Coming back to you, Mrs. Gwangwara, you heard there one of our callers, she's actually a vendor herself based in Karoi, just talking about what the situation is like, especially for female vendors. And you were explaining to us some of the projects that you're doing. What would you advise someone like Sisi Florence?
Ndichitarisa matambudziko ari kusangana nemavhenda echidzimai ndinofunga kuti zvakanaka kuti vakwanise kuwana pekutengesera pakanaka. Kuna dzimwe nzvimbo dzine mamaketi akavandudzwa anenge ane pekushandira pakachengetedzeka pane maraiti. Ndofungako pakabhana mumaketi yambotaurwa namai Mandishona, ndikaenda furi maketi yezvo iyowo pari zvino yakavakwa zvakanaka, mune maraiti, mune sekuriti. Saka zvakanaka kuti vanhu vaende pekutengesera pakafanira vachibhadhara mitero yavo vasingamhanyisani nemapurisa, nekuti kazhinji kachona tinorasikirwa nezvakawanda tichitamba hide and seek pane kuti dai tichingobhadhara zvinodiwa nekuapplya nzvimbo dzino dzekushandira. Tinozviziva kuti misika mishoma, asi semasangano yemadzimai tinoramba tichisangana nevakuru vedu tichikumbira vanotonga nyika nzvimbo mazuri kuti ativakire misika yakawanda, uyezve iri mukati nedhorobha kunge munofamba makastoma achona anotenga, nekuti vazhinji vari kutiza misika nekuti iri kuvakwa kunze kwadhorobha. Saka zvakanaka kushandidzane nevanenge vachitungamirira maautoriti.
Aiwa, tinotenda, rambai muri panhare. Mai Mandishona, toya kwamuri kuti vanhu vanenge varida kushanda nesangano renyu rezichiya vanokuwana ipapi. Mataura imi kuti vatengesi nyanya madzimai vemimigwagwa dai vachiwanikwa ivo vachipindawo mumasangano iwaya eserenyu nemamwe wana vhiseti nemamwe.
Isu tine ofisi yenyu panhamba 85 Edinburgh Road, Belvedere. Kana vachida vanotiwana ikoko. Kana vamwe vachikwanisa vanogona kundifonera panhamba dzangu dzinoti 0775 015 748. Chero vakandifonera ari kupi kuZimbabwe, ndomudhairekita kuti anonoona ani kuarea kwaari anokwanisa kumubatsira, nekuti zvichiya iri all over Zimbabwe. Iye zvino tane materitori atinoti materitori over 40. Saka utaura kuti ukaenda kubeti bridge, ukaenda kuganda, ukaenda kudhinga, ukakwete tinowanikwa tiriko nevanhu vanotomiririra zvichiya ikoko. Saka unowana rubatsiro. Ndichida kutaura futi rimwe dambudziko rekusangana nemadzimai vatakachena izvozvi council, nderekuti vana vari kushanda nevana mustreet. Saka vana taingotaura kucouncil dai vakatiitirawo madaycare centers panoshandira madzimai, uyezve pavewo nematoilet nemvura. Ukaenda pana 40 uyezvino pana 40 pakavakwa vakwa pakawanda vanhu vari kushandira ipapo. Tinoona kuti madzimai ari pakati perodha pachi aivendi nevano ipapo madhaka mvura ichinaya hazvisina tichikomborera emaorganization asikuneta nekuramba tichingoingenja. Hanza isu hatakasi hatizoneti kusvika zvinhu zvanaka.
Aiwa,
mifoma ikoko
Aiwa, thank you so much. We were hearing there from Mrs. Charity Mandisona of the Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association, Zichia, based in Harare. We also heard from Memory Gwangwara, who works with the Zimbabwe Bureau, based in Harare as well, but they work also outside of Harare. And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, as this brings us to the end of our show, signing off in Washington, D.C., saying have a very good night.